Veru zhinji vaungana kuchimanimani vachirangarira varoi Bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica. Vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwaBennett. Amai Peggy Sauti vati mhuri yekwaBennett yaive nerudo zvikuru.
Waiva ari munhu anga ine rudo zvakanyanya mugugarisana kwataiita isu tinobva kwamutare, asi waitibata sevanhu wekuti chese chataoneka tasangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira. Uye angari munhu anga ine rudo kuti nyika yedu yeZimbabwe idzokere panzvimbo. Tinoti waRoy Bennett, zororai murugare, mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu. Tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi rataoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya mapurogiramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamakamina. Zororai murugare.
Amai Yvonne Stole vatiwo vaBennett vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo.
He was a white man, although they were a white couple. Wakazviitawo semunhu mutema achitoti ndinoera soko murewa. People could laugh. How can a white man unitoteme kuti ndoera soko murewa? We always remember him. We always remember him. He was just good. Munhu wanga ane munhu pamoyo.
Amai Wendy Makaya avo vakadzidza pachikoro cheShawswood Primary School vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwavaBennett.
Mari yechikoro yanga iri shoma. I can still remember because that was the 1999. Mabhuku taipiwa kuchikoro, even mabhilo taipiwa. Vaitongoenda nereview yapera kutupiwe another new pen. Every year vana vaiendeswa kutrip kuHarare for a week. So zvanga zviri nani, life was easy. Even kumaruzevha ari padhuze ana Birira, ana Mhakwe, ana Chimanimani, ana Barad, vanhu vaiita kurwa nemarori akasiya avakisa bridge. Achifamba maruzevha vanhu achihoreswa, hapana zvatingaita, asi atarasikirwa zvisingaiti. People of Chimanimani.
Mwanasikana waishe Mutambara muzvare Vena Musukutwa vatiwo vaBennett vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nhau kubva kunhepfenyuro yeVoice of America Studio 7, sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa.
Panguva yavaBennett vakatibatsira nezvemawairesi zvekuti tinzwe news paVOA Shona, kunyangwe paVOA Ndevele. Ndope taibata news dzese, tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu. Nekuti pamwe magetsi kunenge kusina, mari dzemabhatiri tenge tisina, saka taizokwanisa kunzwa pamaradios iwawo, nekuti haanidhi mabhatiri, haanidhi magetsi.
Vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaENK vaArnold Tsunga nevamwe vakuru vakuru mudunhu reManicaland. Vaviri ava vasiya vana vaviri, mukomana Charles nemusikana Casey uye muzukuru Roy Jr. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Lloyd Moyo.